Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzeduza nasi chishanu kubvumbi 21-2017. Hurumende yotanga kupava shandi vayo mabonus egorera pera ichitanga nemasoja nevashandi mubazi reje hutano shondorino. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzotaura pamusoro pechibvumirano chavamogenzvangirai chekushanda pamwe chete naamai Joyce Mujuru nava Welshman Ncube. Asi bato reRenewal Democrats of Zimbabwe rinoti harifi rakapinda mubatanidzwa unaamai Mujuru nekuti maoko avo ane ropa ravakadeura vari muzano PF. Chikwata cheDynamos chonanga kuwange uko chiri kunotamba nechikwata cheWange chiri pamba pacho. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva kubatana kwakaita vaMorgan Tsvangirai naamai Mujuru navaNcube Svondorino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzira yamanisha mari kuti dzitifarire.